tiritanga ndozvakanga takataura paya kuti zvakaitwa navamutuli ncube sekuti US dollar raakukwanisa kushandawo kuti vanhu vakwanisa kuchaja nemaus dollar richakonzera kuti vezvitoro vakawanda nevanogadzira zvinhu zvavo vatenge sezvinhu zvavo nemaus dollars nekuti ndo kwazvinhu zvavo zvavanoimport zvinogadzirwa kusenyika saka vanenge vachida mari yekunze saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvatajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvavangotengeswa nemaus dollars ega nekuti zvinhu zvazvinotengwa kunze kwenyika saka hazvino zvinhu zvinotishamisa nekuti ndo takangoya mutema iwowo ndozvinhu zvatanga tazvitarisira zvichaitika.
Asi muri kuona paine nekufambidzana here nemari dziri kuwanikwa nevanhu kuti vazenge vachikwanisa kuzvitenga nemari yekuamerica iyo?
Mukaha utoripo ndewekuti vashandi vazhinji zvikuru sei vehurumende, hurumende yakati haikwanise yekupa vashandi vayo mari nekunze kwenyika. Mamwe makambani anoti isu tinoshandira muno hatina foreign currency yatodzina kuti hatikwanisi. Saka zvichamanikidzira vanhu vari kuwana mari yemuno kuti varambe vachinotsvaga US dollar nechero mutengo. Zvaita kuti Zimbabwe dollar rirambe richidonha pamusika nekuti vanhu vazhinji vacharamba vakunotsvaka maus dollar kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekutoti vatoshandisa kudzima. Tisingatoverenge kuti kunogara vanhu nzvimbo dzakawanda zvinhu zvakaita sana rent chaizvo chaizvo vanotobhadhara nemaus dollar.
Tingaona here pachizotseketudzwa kuti mihoro inge ichiwaniswa iri mumadhora ekuamerica kuti zvifambirane nemisika?
Ndinofungidzira kuti pane amwe makambani achamanikidzirwa kuti atange kubhadhara mari dzavo kana kuti vashandi nemari dzekuamerica kuti vatobatsira vashandi kuti vange vachikwanisa kurarama.